Kana chakakurira muchitungwiza zvakare ndakatanga kuimba pazera re6 ndichiridza kupekeshen band ndikazoendera mberi nichitamba mitambo yakasiyana siyana yechinyakare vana chinyambera dinhe shangara chokoto nezvimwe zvakadaro zvakare ndikazoenda kuhigh school ndokwandakazonopinda mumakwaya akasiyana siyana tichiimba nevamwe makore akatevera ndikazoita ndikazopinda mune rimwe bhendi ranatanga kwasando ndikashanda navamutukudzi kwemakore matatu and zvakare ndakapinda mumaprogiramu akasiyana siyana ana umoja ana music crossroads anova ndo akaita kuti ndizokwanisa kunge ndiri kuno kunetherlands kwandakazouya mugore ra2011 saka kubva panguva iyoyo ndiri kuno ndiri kumboita zvemumari
zvemumhanzi kumberi so mumhanzi wenyu uyu munosundwa nei kuti munyore nekuimba mumhanzi yamunoimbai
ndinonyanya kutarisa magariro tisa nemagariro enyika dzakasiyana siyana kwandiri kuno kunyanya kumusha zvakare ndinotarisa mararamiro atiri kuita ndinotarisa mao makuriro atakaita nemakuriro akuita vamwe mazuva ano zvinhu zvasiyana saka tinongotarisa mamiriro eupenyu nezvimwe tingangoti saraundin yedu kuti inondibata papi tichitaura nyaya dzerudo dzechinyakare dzekereke dzakangosiyana saka ndinongoimba musanimbo wakangosangana sangana
ipapa apo panondinakidza musikana uyo akakurira kuchitungwiza kugeto iko zvino anogara kunetherlands ndakambokugara kunonakidza tichidya maamsterdam muffins tichienda kumared light districts imimi munorarama sei muindastiri yenyu yezvemimhanzii makakomberedzwa nezvinotora maziso zvinoyevedza zvakawanda kudai
unofanira kungova munhu akazvibata nekuti miedzo iri kwese kana kwenyu ikoko kune miedzo kana muofisi menyu mamakagara imomo mune miedzo kunongoya munhu anongobva achingopinda wotoshaya kuti munhu ari kubva nekupiko wotoya kuitira minana hauzivi kuti wochidima ndi miedzo iri kwose isu kwedu kwakazoti nyanyei nekuti tisu tiri kupa entertainment yacho saka miedzo inoti wandei asi kazhinji kacho zvinongoda kuti uvewo munhu akazvibata munhu anozvidzora munhu anofunga kuti pabasa nekufara hazvifaniri kusangana
handei kunzimbo dzamunoimba ndoda kutanga nehapana kwaunoenda zvii zvaiitika mumusoro menyu pamainyora rwiyo rwuyaro
hapana kwaunoenda chimbo chakanyorovera chinotaura nezvekudanana kudanana kwakadzika dzika apa vanhu vaviri vari kudanana mumba mavo tingangoti vakasangana pasvitsa vanhava asi nekuti mudzimai ari kushanda murume achishanda havana kumbowana nguva yekuti vange vachisasana zvakanaka mumba mavo saka vakati gatitauriranei mudiwa wangu uyu musikana akati unakanaidhia nyaya iri panapa ndeyekuti iwe neni tiri kungopesana mumba muno tadii kumbowana zuva ratinongokanzura mapurogiramu yese tingodanana chete tichingopurudzirana tichidii saka ndonyaya chaiyo chaiya tiri kutaura papana kwaunoenda kungosimudzira rudo mudzimu
hapana kwaunoenda Sexy should go Always should wait no more Should wait for you baby I Apana kwamnaenda Kana ndege wakabuka baby hey, hey. Kutuka nzura baby hey, hey. Apana kwamnaenda